Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 5 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeHarare yobatana nemamwe masangano mukuzeya dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Hurumende yoita musangano wechimbi-chimbi nevarairidzi nemusi wemuvhuro paine chinangwa chekugadzirisa gakava riripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo, kanzuro yeHarare, vagari, masangano anoshanda akazvimirira, pamwe nemamwe mapazi yehurumende vasangana muHarare nhasi mumusha weMarlborough vachizeya nzira dzavangashandise mukuderedza kushandiswa kwezvinodhaka zvakaita sehwahwa, mishonga, mbanje nezvimwe zvinonzi zvatekeshera munyika. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Baba Cloud Maganga ve St. Canisius Roman Catholic Church vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi warongwa mushure mokuona kuti nyaya dzekudhakwa nehwahwa, fodya nezvimwe dzanyanya izvo zvave kukanganisa mugariro wakanaka wevanhu.
Saka idambudziko rataona riri kutekeshera zvikuru samwana wedu wechidiki. Idambudziko riri mumhuri, idambudziko riri within mucommunity yedu uye nemuchurch yedu yatosangana nayo.
Baba Maganga vanoti nyanzvi munyaya dzeutano, mishonga pamwe nema purisa vauya vakapa humbowo maerano nekushata kwekushandisa zvinodhaka kupfurikidza mwero, uye vafara chose kuti vechidiki pamwe nevabereki vavo vapinda mumusangano wanhasi. Muimbi ane mukurumbira vaVictor Kunonga, avo vapinda mumusangano wanhasi, vaudza Studio 7 kuti kusangana kwavaita kwakakosha chose mukupedza dambudziko rekushandisa zvinodhaka munharaunda yavo. Vati chinorwadza ndechekuti dambudziko iri riri kukura kune vechidiki, izvo zvave kukanganisa remangwana ravo.
Kuti taungana panapa tigere nawo vana vedu tisi tinokwanisa kuti tivabetsere because pane panomwe mutukiri watinogona kuvaita tirimba kuti aiwo urirombe basa enda unotsvaga basa ana achitsvaga achishaya, saka anozopedzisira aita sei? Pane zvimwe zvinhu zvatiri kuti wadi kudai but umwe munhu zvinomurambirawo ozopedzisira kuti chii, ndikaswera hangu ndanwaka kana bronko kana chizviri nani, handina zvizhinji zvandinofunga nezvazvo.
Vakunonga vati zvinosuwisa kuti zvinodhaka zvave kuwanikwa pose pose, uye vati izvi zvinofanira kugadziriswa.
Isusu patakakura tetisingatobvumiri kutumwana nababa kuti enda unotenga doro iti, waitonziva une makore mangani wairambirwa nekungokutarisa sevaitobva vakurambira kuti aiwo haukodzerwi kutenga doro. Asi sevanhu nekomawo kune kwakaita zvinhu, ivo vari kutotengesa izvozvo, they are making a profit. Vanhu vari kutoti tatowana pekuraramira tikatodhakisa vana. Stoki yedu iri kuita sei? Iri kufamba. And usually munhu kana atombobata mari nezvakaipa watomugariro.
Vange vakamirira mapurisa vamajaya mukwananzi, avo vanoshandira mubazi remapurisa rinoona nezvinodhaka kana kuti drugs and narcotics mucriminal investigations department, vati nyaya dzekudhakwa zvekupfurikidza mwero pamwe nekushandisa zvimwe zvisingabvumidzwe yanyanyisa munyika. vatise mapurisa varikuedza napose pavanogona napo kupedza dambudziko iri uye vati vanofara chose nedanho rokutorwa nekanzuro yeHarare mukuparadza nzvimbo dzinotengeswa zvinodhaka zvisiri pamutemo.
Tiri kutopa iri chenjedzo tichitwa iri warning kuti vari kumusika ikoko tiri kuuya. Tine imwe musika yakatoputswa nenzira idzodzo dzekutoti yanga ichionekwa kuti hapana zvakanaka zviri kuitwa. Ndinopa futi mukana wekuti nditende vanenge vakabata kumakanzuro municipality kunyanya munhu muHarare akabvisa imwe musika yakadaro yamuri kutaura kuti zvinhu zvaya zvitengeswa. Iye zvino takuona pakutoita kuchena ende vana vamwe havachawani because zvazva kutonge nyore kuwana. Munhu achiita kunge uri kutengesa hembe dzake asi achitengesa zvinodhaka.
Mumiriri wembare muparamende vaStarman Chamisa vaudza Studio 7 kuti vanotsigira urongwa hwekuderedza kana kupedza nyaya dzekudhakwa zvisiri pamwero munyika.
Ini ndinoti ndokurudzira kuti vadiki vangu vasange vachidhakwa. Zvinhu zvakashata kudhakwa hazvina zvazvinobatsira muupenyu hwechidiki. Isu vechidiki tine remangwana. Tiri kutarisira vadiki vedu vange vane direction, vachiumbiridza nharaunda yavanogara kuti remangwana redu rimunarere vechidiki. Vechidiki toti vaite zvinhu zvine tarisiro, zvine pinduso munyika yedu. Wozi nyika totarisa kune vechidiki kuti vasimudzire vakuru vavo.
Kanzura weward 41 muHarare amai kudzaika dzombe vatiwo zvinosuwisa kuti vanhu vakawanda muHarare vave kushandisa zvinodhaka kuvharidzira matambudziko avo. Vati kanzuro yeHarare ichashanda nemapurisa nemapazi ese ehurumende mukupedza dambudziko iri.
Kubva kwedu isusu kukanzuro sema city mothers and fathers ticha supporta any applications achauya ma rehabilitation centers tichaedzawo kuwedzerawo ma recreational facilities mumawards ese izvo zvanga zvitogara zviritoripo mubudget yedu ya 2019 and then chimwewo tuda kubatana neve mapurisa vese ve CID drugs ve immigration kuti tigare tione kuti chichatingaite kupedza dambudziko revanhu vari kutengesa ma drugs kune vana vedu.
Bazi rezveutano Sangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe nemasangano anoshanda akazvimirira vapindawo mumusangano wanhasi. Chimwe chisungo chabuda mumusangano wanhasi ndechekuti mapazi ehurumende anoshandira kunzvimbo dzinopinda nezvinhu munyika anofanira kushanda zvakasimba mukudzivirira kupinda kwezvinodhaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyanzve munyaya dzezveupfumi dziri kushoropodza gurukota rezvemari vamutoli Ncube pamusoro pekomiti yavakadoma nezuro kuti igoshanda nebazi ravo mukubatsira munyaya dzekugoverwa kwemari yekunze. Vachiparura bhajeti regore rino vamutuli vakati vaizoumba komiti iyi nechimbi chimbi. Komiti iyi ine vanhu vatorwa kubva mumapazi ehurumende chete pasina vezvemabhizinesi nevemasangano akazvimiririra. Komiti iyi ine vanhu vapfumbamwe, mumwe chete wavo ari munhukadzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari ichipanga mazano kuUnited Nations Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe maonero avo.
Dimbu Foreign Exchange Allocation Committee inenge ichifanira kuita come up nema priorities enyika in terms of ma import requirements edu. Yaita come up ne priority list yochi allocator the limited foreign exchange irimi economy in accordance ne priority list inenge yabvumiranwa. Saka izvinongobatsirawo kuti pave ne transparency ne accountability because makaona committee yaiswa yakango ingori nevanhu vari vemugovernment chete
zvamungori nevehurumende chete musinawo vemabhizinesi nevamwe vekunze vesava inozoshanda ichibuda neanza dzakadii ivo vanhu vari kunze vasimo mairi kudai?
Pana zvakanyanya zvino zvatinotarisa kuti zvinge zvichibuda hurumende muri kutoona matambudziko arimo muekonomi pane inonguva ndekutotaura kuti hurumende yatosvika pakuomerwa nekugumirwa. Saka zvinei zvichida kuti hurumende yozvininipisa yotsvaga even vana muzvinafundo yotsvaga vemabhizimusi yotsvaga even mamwe wamapato elabour civil society vogara pamwe chete vobvumirana kuti zvoitwa sei kuti nyika inge ichivandudzika uye inge ichipfuurira mberi.
totarisa kuti iyo komiti iyo inenge ine simba rakakura zvakadii mukutaura kuti zvinhu ngazvinzwai ngazvinzwai mari iswa apa iswa apa.
Inenge ine simba, but of course odambudziko rinoitika munyika isa nyika tisirisimukira ndezvekuti makaona even macentral bank edu anenge asina autonomy yakanyanya from my political interference. Saka there is always political interference yekuti high political offices could actually influence even among my decisions anenge achida kuitwa in favor of vanhu vanenge vari politically exposed.
Avo vanga vari Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari chipanga mazano muUnited Nations, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunare kuAddis Ababa kuEthiopia.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Hurumende yadaidzira musangano pakati pebazi rezvedzidzo nevarairidzi nemusi wemuvhuro zvikoro zvisati zvavhurwa nemusi wechipiri. Mapazi ehurumende anoti redzidzo dzepasi nedzepamusoro, rezvemari uye rinoona nezvemabasa nevashandi ari kutarisirwa kunge arimo mumusangano uyu. Masangano anomirira varairidzi ese ari munyika ari kutarisirwawo kutumira nhumwa dzavo kunhaurirano idzi. Nezuro bazi rezvedzidzo rakaita musangano nevarairidzi, asi sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rakaudza Studio 7 kuti hapana zvine musoro zvakabuda kubva mumusangano uyu. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti kana pasina kuwirirana kuchaitwa nemusi wemuvhuro, varairidzi havasi kudzokera kumabasa. Izvi zviri kuitika vezvikoro vachinzwiwo vakakwidza mari dzezvikoro, ukuwo vemabhizinesi vachikwidzawo mitengo yezvinhu kusanganisira mabhuku nemayunifomu. Studio 7 haina kukwanisa kubata hurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tabata vaZhou kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Ndingati hapana chiedza chakajeka, asi musangano wadaidzirwa nehurumende nemusoro muvhuro unoinkluda all my unions ndio ungaparura gwara rakajeka kuti zvikoro zvinovhurwa here kana kuti zvinovhurwa zvakavhara. Asi tingotaura nechekuti zviri kuhurumende kuti zvikoro zvivhurwe kana kuti zvikoro zvivhurwe zvakavharwa, nokuti chidokwa chavarairidzi chagara ndechekuenda kubasa, asi pasvika varairidzi zvino ndepekuti havana mari yekuti vaende kubasa kana kuti vane yatinoti incapacitated kuti vaende kubasa.
Iwo hurumende zvayadedzera musangano iwoyu uri kuitwa uyu, mati maziviswa here zvichakurukurwa mumusangano iwoyu?
Hongu zviripo zvataridza kuti zvinoda kuti zvidiscussiwe nehurumende, and ngati hurumende ipopo inenge yagona, asi pana mateya anongonetsa. Vakana musangano vachinyora kuAppeals Council iyo gungano ravashandi rinongotaridza kuti rina mate yawo iro nekuda kuromesa nehurumende asi vazotaura mutsamba yawemo nekuti nevamwe vasiri muapex council vanoda musangano wekuti uinde mberi zvisinei nekuti uri muapex council kuti hausi muapex council asi ndazonyanya kunaka musi wacho ndezvokuti vate veapex council vapresente zvavanopresenta vozopa nevasiri veapex council kuti vapresente zvavapresenta
kuti vari kutarisirwa kuuya vekuhurumende mumusangano uyu ndevapi
musangano uyu unenge uchitungamirwa navajuly moyo ndo vanenge vachitungamira as minister of higher and tertiary education vanenge varipo minister weeducation vamavhima vanenge varipo vanotungamirawo public service vanenge varipo saka tinoraso kuti timu iyi yakakwana zvokuti haingatadzi kuti kana ichiteerera zvido zvavashandi igadzirise zvido zvavashandi
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe vatakavafira zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo nestudio 7
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokutambirai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa nezvevhidhiyo yanetsa padande mutande yababa vakafamba mukati meguta vakabereka mwana wavo kumusana vadzimai vari parutivi zvaita kuti vakawanda vange vachitaurawo zvakasiyana-siyana mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanhurume revarume svinurai vhukani madhodha vatemba nzounhenda tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vanzounhenda
Mufaro wangu kuve pachirongwa regai nditange ndichiti makorokote egoredzva mukanya makorokote egoredzva kuvateereri vose vestudio 7 vari pasi rose
aiwa tinotenda zvikuru nhasi nyaya yatoda kuparura nayo chirongwa chedu upenyu hwedu muna 2019 inyaya yababa vakaonekwa muguta reHararomu vakabereka mwana wavo kumusana vachifamba zvavo mukati meguta vhidhiyo iyi yakatenderera ichishoropodzwa nevanhu vakawanda vamwewo zvavo pano nepapo vaipembedza babava imiwo sesangano revarume svinurai munotambira sei ichiitiko ichi
Vakandemiri ndoona matorerwo anoitwa zvinhu anongosiyana-siyana nekuti ndiani ari kuzviona ende anozvitora sei ende ave enlightened zvakadii panyaya dzezvave kuitika mazuva ano ini ndinoti hapana chakamboipa mufunge ndakanzwa kufara pandakaionawo vhidhiyo iyoyo ndikasuwiswa futi zvekare nezvandainzwa muvhidhiyo imomo kubackground zvaishedzerwa nevanhu zvichinzi akadyiswa uyo akadyiswa uyo bhozi handioni chakaipa kuti ini kana ndichida nemwoyo wangu ndibereke mwana wangu inini anonzi wangu chakandifadza ndechekuti munhu uye anga asina kungobereka mwana chete anga akaisa handbag yadzimai vake muhapwa vadzimai vakabata rimwe bhegi zvichireva kuti now there is a shift kubva kare kayaka taiona kuti baba vachifamba rwendo vaiva vachifambira uko kumberi mberi vakapfeka manyatera vaine tsvimbo yavo chete mai vagoti umwe mwana kumusoro umwe pamapfudzi umwe mumaoko nebhegi vasina kana nyatera mumakumbo ini ndinoona sekuti uyu murume ave enlightened isu vedu vana pavange vachikura taitofamba navo dzimwe nguva mumota ndotakura nedhaipa rake hwana akakanganisa ndochinja zvangofanana nekufamba ukatakura mwana wako mumaoko uri wega chero mai vacho vasipo
asi chingarakidzawo muvhidhiyo iyoyo kuti baba vakabereka mwana nekuda kwavo havana kumanikidzwa chii
ini ndiri kuona baba vaya vari kufamba havasi kunyara ende havasi kucheuka munhu ari kudaidzira kureva kuti vanodada nezvavari kuita ende zvinoratidza kuti vasarudza zvavari kuita asi dai kwava kuri kuti vari kuratidza vachicheuka vachiratidza kunyara kana kutya bhosi pane kunyara kwozoita kuri coupled nekutya kuti saka vadzimai vangu vanoti chii kana ndikaratidza kuti oh kutora mwana uyu but zvese izvozvo he is not concerned about what people think and say he is concerned about getting to where he wants to go nadzimai vake achifamba paside padzimai vake vasina kutobereka mwana iye haana kana nyadzi kana kutya mazviri zvinondiratidza izvozvo zvoga kuti aita nekuda kwake aita nerudo
Chii chingaitwa nemasangano akaita serenyo aya vanzoonenda kushandura maonero iwayo ekare ekuti munhurume basa rake nderekungoberekesa vana kwete kuti iye abereke mwana kumusana.
I think socialization yedu yakuda kuchinja kuti titango define kuti chinombonzi murume chii, mabasa emurume ndaati. Izvozvo zvimwe zvacha zvisiri limited because tikaenda muma single parent headed families handitika you will find kuti hakuna chinonzi basa remurume kana kuti basa remukadzi. Atinoti ma gender roles aya handiti nekuti panenge pasina murume wacho dzimwe nguva, panenge pasina mai vacho dzimwe nguva. Saka takuda kungodzidzisa vana vedu isusu vachikura kana ari mukomana kuti pamba hapasina basa rinonzi ndere musikana. Mukomana anogona kukoroba mumba, anogona kutsvaira rumu yake kana kuti imba yose, anogona kuwacha hembe dzake ega. Musikana anogonawo kuita mabasa atiaifungidzira kuti ndechirume. Ndokuti vakure vachiti vakazoona munhurume akabereka mwana kumusana haasekwe bhozi, akakura achizviita. Then also kune mamisi iwaye kuti ukaona munhurume akabereka mwana kumusana zvoreva kuti akadyiswa. Chinombonzi kudyiswa chiku? I think we must move away from that kind of talk. Titange pakuti munhu can actually do things out of love zvisina kudyiswa kana kumanikidzirwa mazviri. That is actually part of parenting. Inonzi ya guiding your child through growth. Ende vana ivava vachikura tinotoziva kuti vanodzidza through observing what we do. Saka tikazviita isu na iwo vanokura vachizozviitawo vachizvi appreciate.
Aiwa, tinotenda zvikuru vanzo nenda kuwana nguva yekutaura nesu.
Ndinotenda hangu ndoti 2019 ngarive gore rinoshanduka mafungire evanhu. Tigoratidza zvimwe zvezvinhu zvataifungidzira kuti kudyiswa, tigozviratidza serudo.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revanhurume revarume svinurai Vhukani Madhodha vatemba nzounenda muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga. Tochienda kune chirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu, umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muri kuchipiwa neni nhasi Rechoto, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutaura namai Kudzaika Dzombe, kanzura weward 41 muHarare. Tinokuchingamidzai nemufaro mai Kadzombe.
Ndinotenda zvikuru vachoto.
Kanzura, semunhu mutsva ari mukanzuro yeHarare, munonzwa sei nekuva nechinzvimbo chaminacho ichi?
Ndinofara zvikuru kupiwa mukana wakadai so kumiririro vagari vemuno muguta reHarare, iro rinova capital city reZimbabwe. Mukana wakakura ndinokoshesawo nemoyo wangu chose.
Semunhu wechidzimai, munonzwa sei kushanda basa renyu mukanzuro yakazara vanhu varume?
Chokwadi hazvisi nyore kuti uve mudzimai anenge achisenza pakati pevarume ndiune chinzvimbo chepamusoro. Inini ndakasarudzwawo kuti ndivewo chairwoman wecommittee inoona nezveenvironment. Ndiyo committee inoona zvemvura, zvesewage, zvetown planning, zvemaroads eguta rese reHarare. And semukadzi mumwe chete anenge aripo pane ndakakomberedzwa nevarume, munoona dzimwe nguva nango ukataura zvinhu zvinenge zvine udzamu, zvinenge zvine musoro, unoona vanhu vachikutarisira pasi. Saka unotozofanha kupedzisira utori mukadzi anenge akatoshinga uchimira pane zvinhu zvaunenge uchiita nemoyo wako wese.
Amai Kadzombe, mati imi muri sachigaro wekomiti inoona nezvemvura, tiri kuona kuzvo kuti guta reHarare rine dambudziko remvura. Nyaya iyi mukiifambisa sei?
Dambudziko ranga richiitika nderekuti mvura yanga isiri kunaya. Iko zvino tiri kutofara tichiona mvura ichinaya. Malevo zedu mudhemu reLake Chivero anga adzikira zvisingaite. And uye tinoona nzvimbo dzinenge chitungwiza neruwa dzichiisa china inobva yesuwa ichiunzwa directly into Lake Chivero. Izvo zvanga zvichikonzera kuti mvura irimo muLake Chivero ishoma yacho ive yane china yakanyanya. So pakuzotenga mushonga tanchizoona kuti tanta kushandisa mushonga wakawanda imwe dzenguva mushonga uyo uchizokurirwa. But izvezvi kune kunaya kuri kuita mvura, tinovimba kuti zvichaita nyore.
Mungatiudzo here kanzura kadzombe zvamuri kuita sekanzuru kunyatsokuona kuti izvo dambudziko remvura iri ragadziriswa zvachose muHarare?
Kugadzirwa haringakwanise kugadzirwa rose kamwe chete. Chitove chinhu chekuti tichatobatana nevehurumende, varitavarove vecentral government, kuti tibatsirane kuti vatipewo mari inenge ichigadzira mbijana mbijanawo. Tikambotangawo nemapaipi, tozotangawo nezvimwe, tichiwedzera. Because nokuti mvura yachona ine zvinhu zvakawanda zviri kuda kugadzirwa. But zvinhu zvinogadzirisika zvazvo.
Sakanzura wechidzimai amai kadzombe, zvii zvamuri kuitawo mukuona kuti zvomasimudzira vanhukadzi munzvimbo yamunomirira?
Munzvimbo yandiri kumirira zvandatanga nazvo mubhajeti ratakaita ra-2019 ndemekutizvoni mukwaniso kuitwe panzvimbo panoberekerwa vane maternity clinic. Tine clinic yatinayo padistrict yedu. Ndakakombekedzawo vamwe vandinosenza navo kukanzuro pataita mabhajeti aya kuti clinic yatinayo iwedzerwe pave nematernity clinic. Saka tanga tichiona vagari vemumaubra muno vachienda dzimwe dzenguva kunzvimbo dzekure kunge kuMount Abden kuna nadziva rasekwa vachinoedza kunosununguka ikoko. Apa zvinenge zvave nyorewo nenyaya yekuti tenge tavaitsirawo maternity padhuze navo.
Mashoko enyu ekupedzisira amai kadzombe kune vanhu vakateerera Studio 7 panguva ino?
Ini ndoda kukurudzira vamwe madzimai kuti tisatyisidzirwe, tikwanise kuvawo munzvimbo dzinenge dzichikwanisa kupa mukana wekubatsira vanhu. Musha mukadzi, musha uno weZimbabwe, tisu madzimai ngatibatanei tibatsirane kugadzirisa nyika yedu kuti tiendere mberi.
Tinotenda Mike Dzombe nekuva nemukana wekutaura nesu pano paStudio 7.
Ndinotenda.
Manga makateerera kuna amai kudzaika dzombe kanzila weward 41 muguta reHarare muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipihwa pamhepo nemugora wega wega naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 ari muWashington DC. Asi nhasi uno machipihwa neni Ray Choto ndichiti muve nezuva rakanaka.
Tinotenda kuna Ray nechirongwa.
She shines in the night time like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby so African. Baby, I'm going to put a kabatana.
Shara gade.
Mana una kuisimbi nuna kurura.
Mana nande.
Baby, I'm going to put a kabatana. Kama sereni, oh my love for you made in me. Kero ranga my destiny, baby you and I are meant to be. Ndota kama sereni, oh my love for you made in me. Kero ranga my destiny, baby you and I are meant to be.
Kambo kubva kuna Jay's Prosper featuring Ja Praiser anzi Shereni. Tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kanzuru yeHarare inobatana nemamwe masangano mukuzeya dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Hurumende yoita musangano wechimbi chimbi nevarairidzi nemusi wemuvhuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.